hatina tindatambira tsamba hapana ataiona kuhofisi kwedu asi hambozwa kutaura kwataita muchiti inini tsamba yacho yaitaura nezvavamagaisi saka ndafara ndichiona kuti muherald papeji 8 yanhasi tsamba yanyorwa navamagaisa article yakanzi right of reply saka ndafara nazvo vachireply kuarticle yakabuda muherald musi wa 5 April tinova last week Friday isu semedia commission takaohwa basa reconstitution yezimbabwe nekuti iro tione kuti semapepa vaburitsi vavo nevanyori vemapepa kana vachinyora zvavanonyora vange vachiti kana muine zvekutaurwa pamusoro nezvemumwewo apuhwe nguva kana chinhano chekuti akwanise kupindura zvekutaurwa munhaurwa iyoyo kana izvo zvisina kukwanisika vanyora vasina kutaura naye kana kuti ivheni vataura naye asi zvazobuda asina kugutsikana nayo vanofanira kumupawo mukana wekuti akwanise kunyora achinyatsotsanangura rutivi rwake rwenyaya yacho ndozvatinokurudzira izvozvo zvinoitwa pasi rese panonyorwa zvemapepa nepanodzidziswa vanhu pakutapa nhau kumakorichi kuti kana muchinyora nyaya potai muchipawo mumwe munhu ari kutaurwa nezvake munyaya iyoyo mukana wekuti atsanangure rutivi rwake rwenyaya yacho
asi imi sesangano kuri kutiwo vamwe vanhu vari kugunun'una nezvatinenge tanyora isu vemapepanhau munozviferefetawo here munoita sei
kana vanenge vanyora vasina kugutsikana vachigunun'una nezvinenge zvabuda mumapepa isu tine masimba atakapuwa ekuti tinokwanisa kuti vakanyora tsamba yacho tivamanikidze kuti vape mukana kune ari kugunun'una nezvakabuda zvake kuti anga achipuwa mukana wake wekuti apo rutivi rwake rwenyaya yacho saka tine masimba atinawo pamutemo wenyika yedu yezimbabwe unotipa kuti tikwanise kudaro.